Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 17, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvinhu zviri kuramba zvakaita manyama amire nerongo muzvikoro varayiridzi vachipika kuti havasi kuzodzokera kumabasa. Kunyanga hazvo boka rePublic Service Commission ratanga kunyoresa vanoda basa reurayiridzi. Mutevedzeri wamaya weguta remutare Kanzura Farai Bhiza veMDCT inotungamirwa nava Douglas Monzora vanofenda mushure mekukundwa sarudzo yamaya weguta iri iyo yahwinwa naKanzura Simon Chabuka veCitizens Coalition for Change. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 5379. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zviri kuramba zvakaita manyama amire nerongo muzvikoro varayiridzi vachipika kuti havasi kuzodzokera kumabasa kana zvichemo zvavo zvisina kugadziriswa. Kunyanga hazvo komisheni inopinza basa vashandi vehurumende yePublic Service Commission yatanga kunyoresa vanhu vakapedza zvidzidzo zveurayiridzi kuti ivapinze basa svondo rinouya apo ichadzinga varayiridzi vese vari kurangwa mabasa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo dare pamusoro nezuro rakapa mutongo wekuti kumiswa basa kwevarayiridzi hakusipa mutemo, Public Service Commission yave kuronga kudzinga varayiridzi ava basa. Muchiziviso chavo mushure memutongo uyu, munyori wekomishen iyi Ambassador Andrew Taunashe vakati varayiridzi vese vanenge vasina kudzokera kubasa panosvika musi wa 22 mwedzi uno vanofanira kubva pazvikoro nekuti basa ravo rinenge rapera. Asi varayiridzi vaendera mberi nekuramwa mabasa uye vati havasi kubvuma kuchichidzirwa vachiti Public Service Commission iri kutyora mutemo wayo. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS, iro rakaendesa hurumende kudare mushure mokumisa varayiridzi basa vaObert Masaraure, vati havasi kuteerera mashoko ePublic Service Commission uye vati vari kudzokera kumatare kana ikaramba yakaomesa musoro nenyaya iyi.
Public Service Commission zuro kuti iretract mastatements ayo ayo atinoona kunga asiri pamutemo zvakanyanya. Vapa 24 hours through my lawyers, the Zimbabwe Lawyers for Human Rights, kuti vange vatipindura nhasi. Asi kana vachinge vakundikana tichazenge takumanikidzwa kuti tivaendese kumatare apo pavachazomanikidzwa kuti vazobhadhara makosi ese litigation atinenge taita godo.
Mutungamiriri werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Jova vanoti zviri pachena kuti PSC iri kutyora mutemo wayo uye vanoti varayiridzi havafaniri kuteerera zvinhu zvisiri pamutemo.
Public Service iri kutadza kuteerera mutemo wayo. Mutemo Public Service uriko unoti teacher anotanga kuzotsvagwa for disciplinary action kana arova mazuva anopfuura 14 ari continuous ma working days. Saka tikada kuverenga mazuva 14 tichitanga musi wa 7 ma teacher anozenge asvika pa 14 days musi wa 25 kwete musi wa 20.
Vati murayiridzi anozoonekwa sekuti anenge asiya basa ndeuya anenge apedza mazuva makumi matatu akatevedzana asingaendi kubasa uye asingazivikanwe kuti ari kupi. Dr. Jovati hazvibatsiri kuti PSC irambe ichityora mutemo wayo vachiti chakakosha kuteerera zvichemo zvevashandi nekutaurirana navo.
Nhaurirano dziri nani pane kuvhundudzirana because varayiridzi havadyi kubvunduzirwa. Varayiridzi vanodawo mari kuti vaende kuzvikoro vanotichawo vana vavamwe nevavo.
Zvichakadai, munyori mukuru wesangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi Majoni vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro uye nhengo zhinji dzesangano ravo hadzisi kuenda kubasa. Vatiwo pane nhengo dzesangano ravo 20 dzakatambira matsamba ekumiswa basa uye vange vakamirira kunzwa kubva kumagweta avo kuti nyaya iyi ichafamba sei, zvichitevera mutongo wedare repamusoro waNezuro.
Saka magweta edu pari zvino ari kuatora court judgment yakabuda Nezuro, ari kuongorora nekutarisira sematarisira atinoitavo tose kuti bazi vashandi kana kuti Ministry of Public Service Labour and Social Welfare harichapikisi zvinobva kumatare.
Ukuwo PSC nhasi yatanga kunyorisa vanhu vakapedza zvidzidzo zveurayiridzi avo inoti vachapinda basa kutanga musi wa22 mwedzi uno, apo inenge yadzinga varayiridzi vari kuramwa mabasa. Asi varayiridzi vati havasi kuvhunduka nedanho iri vachiti munyika magara muine varayiridzi vashoma. Munyori mukuru musangano womubatanidzwa wemamwe masangano anomirira varayiridzi reFederation of Educators Union of Zimbabwe vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 kuti izvi zvinorerutsa basa revadzidzisi avo vakaremerwa pari zvino.
Maeromende anga ari mumurayiridzi akachikura kuti ane vana vanosvika 10 nemashanu mukirasi imwe chete. Saka izvi zvakutoti varayiridzi vanga vagara vari kudzimba vaende kumabasa, zvinhu zvatanga tagara tichida.
Vanoda kupinda basa reurayiridzi vange vachinyorisa kumahofisi evakuru vezvikoro munzvimbo dzavo kana kuti kumadistrict schools inspectors, uye ongororo yataita yaratidza kuti kune vanhu vashomanana vanyoresa nhasi. Hatina kukwanisa kubata munyori wePSC vautaunashe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutauriri mubazi redzidzo yepasi vataungana Ndoro vanga vasati vavapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Zimbabwe ine varayiridzi zviuru 100,500 uye inoda vamwe varayiridzi zviuru 50,500 kana kuti 55,000 kuti zvikoro zvese zvinodarika zviuru zvipfumbamwe munyika zvive nevarayiridzi vakakwana. Varayiridzi vanoda muhoro wemazana 500 nemakumana emadhora ekuAmerica pamwedzi kuti vararame zvakanaka. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakaudza mamwe masangano evashandi svondo rino kuti hurumende haikwanisi kubhadhara mari dzakadai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Garo veZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzemakanzura dzekutsiwa vaBlessing Tandi vaive kanzura uye meya wekwaMutare navaLighton Stole avaive kanzura veWard 5 uye sachigaro kwaRusape dzichaitwa mukati memazuva 10. Asi vati pamutemo hakuna sarudzo dzinoitwa kana kwasara mwedzi mipfumbamwe kuti kuitwe dzimwe sarudzo dzenyika yose kana kuti general elections senziri kutarisirwa muna 2023. Mutungamiri werimwe bato reMDCT uye vachitungamira bato reMDC Alliance musarudzo vaDouglas Monzora vakadzinga basa nemubato vatandi navaStole. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDCT notungamirwa navaMonzora waWitness Dube.
Meya vekwaMutare vatandi sachigaro wekuRusape vanga vagara varikolewa pataka rekola meya wekuGweru nezvipomherwa zvavakaita zvecorruption kusabata basa nemazvo. Bato reMDC mwaka uno tiri kuti isusu vanhu vanoita zvatisinganzwisise zvatinofungidzira kuti havana kubata basa nemazvo havafaniri kuramba vari muofisi, havafaniri kuramba vachiabhuza mavotes evanhu. Saka ndo marikoriliwo avakaitwa, kungoti zita ravo ranga risati raendeswa ranga rasaririra, asi vakangorikuriwa nguva imwe chete iyoyo.
Kana muchipomera vanhu mhosva yekuita uori vaDube, makaendesa here nyaya dzacho kumapurisa? Zviri kufamba sei?
Zvatichazoita kana dambudziko iri richiendera mberi semaonero atiri kuita nebato, tichasvika pachinano chekuti tinotora official yedu totoshedza veZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti vagare pasi vavhenenge vaone kuti zveshuwa basa riri kuita nemazvo.
Sei mafunga kutora danwe.
Nekuti taakuita inonzi zero tolerance for corruption. Atiti kana one munhu anoelekta pa ticket redu anoramba achiita zveuori zvinoita kuti mari dzevanhu kumadhorobho dzisashandiswe kuti zvigadzirise nekuita zveservice delivery.
Mutauriri weMDCT inotungamirwa navamonzora vaWitness Dube vari parunare kubulawayo na Blessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo vatandi.
Ndaka receive tsamba yangu yeRico musi Friday 11 February 2022. Ichitaura iyo kuti minister vakareceive tsamba yakabva kuMDCT ichitaura iyo kuti handisisiri member yeMDCT. Naizvozvo ruramiro inenge yakutaura kuti constitution kana munhu adaro vanokururamiro kuita Rico. So ndo zvandakawana, ende tsamba iyi yakangofanana netsamba dzose dzanga dziri kungoshandiswa mumaRicos ose akaitwa kubva kumaMPs kubva muna 2020 kusvika kwatiriwo kuno kuna 2021. Ndo tsamba imwe chete iri kungoshandiswa iyo.
Manga masarudzwa nevanhu muna 2018 zvakureva kakuti vanhu ava vakumbosara vasina mumiririri. Izvi zvinorevei takatarisa nyaya dzeutongo hwejekerere munyika?
The rule of law muZimbabwe inoti netsei, it can be a banana republic whereby anyone does whatever he feels is good for him or herself. My fellow teammates were recalled in December 2020 and 2021 ikapera. Now we are talking almost of 1 year, over 1 year and 5 months. Vanhu ivavo vasina a representative from local authority. Ndo zvimwe chetezvo neward rangu oirori mandanga ndakasarudzwa. Vachambovaonerera isina mumiririri kwenguva yatisingazivi kuti vanozotema vacho vachatema rini kuti tikwanise kunge tichizoenda kumaelections. So pari zvino vanotombovaonerera, kanzuro yotombotsvagawo munhu anovamiririra kuti vambosanwanawo zvinovabatsira pano neapo.
Ko mhosva yamuri kupomerwai yekunzi makaita zveuori?
Ndozvazvinoita kutsvaga utano mugate. Kana paita uori, basa remapurisa nderei, basa rezaki nderei, basa repaki nderei, basa resaku nderei. Kana paine uori waitwa, dai ndakasungwa nichinzi ndaita uori uri apa, wosungwazve.
Vaive meya veguta reMutare vaBlessing Tandi vari parunare kwaMutare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo vasitole kuti tinzwewo divi ravo.
Nyaya yeRico, I was surprised muswe chishanu uri muswe 11 February. Ndichifonerwa naacting town secretary achiti kune tsamba iri kuofisi. Ipapo takanga tiri kuHarare tine imwe nyaya yatanga tichiita ikoko, signing ceremony yema CEO. Tapedza signing ceremony iyoyo takazopinda muYukas executive meeting whereby takatara hwaro hwekuti tipase kugadzira chimiro chakaita leadership yeYukas. Mushure mekunge paitwa futi recall yameya makombe akanga ari president weYukas, saka takanga takaopta meya Tandi weMutare kuti aite take over for the meantime chikwanisa kuti tiende kuAGM. Meya Tandi vachangobvawo kupindawo ipapo vakangonzwawo tsamba same day iroromuswa 11 yeRico yakafanana neyangu.
Makazvitambira sei?
Tose takatoshamisika kuti murume anonzi Monzora uyu achikuenderera mberi nerwendo rwake rwekudzinga mamayors nemacouncillors nemaMPs. Zvoga zvatinongoziva hedu ngezvekuti kana munhu akatengesa struggle hakuna kwaanoenda. Monzora wakatengesa struggle, hakuna kwaanoenda. Zvese zvaari kuita kuita kubatanidzwa nezanupf vachiedza kutsvaga kuti kusaitwa maelection 2023, zvese izvo zvinobudisa pachena kuti munhu wabva mugwara nechinangwa chestruggle chekusunungura vana veZimbabwe.
Zvii zvamurirawo kuzivisa vanhu vanga vakusarudzai kuti muumirire ward 5?
Kuvanhu veward 5 vanova ndo vakandisarudza kuti ndizova mumiriri wavo, uyezve ndikazosarudzwazve nemacouncillors kuti ndizova mumiriri wavo paucouncil chair hwerusape town council. Ndoda kungovati zvose zvinoitwa izvi mucherechedzo wokuti taakuenda kukenani. Hakuna mimba inozvarwa isina kurwadza. Ikasarwadza mimba iyoyo inobarekwa mwana asina kusvika. Saka izvozvo zvinofanira kurwadza uye there is no a struggle without scars.
Vaive sachigaro vedhorobha reRusape vakadzingwa basa vaLighton Sithole vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Mapurisa ekuSouth Auckland muHarare apa mvumo kubatwa iJare Citizens Coalition for Change inotungamirwa navaNelson Chamisa kuti riite musangano waro wekutanga wekuparura hurongwa hwekutsvaga rutsigiro mumusha weHighfield nemusi weSvondo, asi bato iri richimanikidzwa kutevera mitemo yakaomarara. Mutsamba yanyorerwa kubato iri, mapurisa anoti anotarisira kuti richadzikamisa nhengo dzaro kuti dzitevere mutemo uye kuti dzisatyisidzira vanhuwo zvavo. Bato iri rarambidzwawo kutakura nhengo dzaro kubva kune dzimwe nzvimbo nemabhazi dzichiuya kumusangano uyu. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafane chirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafane chirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 5379. Asi zvinhu zviri kuramba zvichiita manyama amire nerongo muzvikoro, sezvo pavanhu mazana matatu nemakumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, zana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 131 vari vana vechikoro vepuraimari kumasvingo nemateveleland north. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yecovid-19 vava mamiriyoni mana nezviuru mazana matatu zvine makumi maviri nezviviri nemazana manomwe nevaviri kana kuti 4,322,792. Vabayiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu zvine makumi mashanu nezvitatu nemazana mashanu nemakumi mashanu nevana kana kuti 3,353,554. Vabayiwa nhomba yetatu vava zviuru makumi masere nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 89,659. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti nhomba inyatsoshanda. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weFrance vaEmmanuel Macron vanoti France ichaburitsa mauto ayo kubva muMali, uko ari kurwisa chikwata chevechiIslam chinopfurikidza mwero, asi achange achitevera zviri kuitika ari mune dzimwe nyika dziri kumavirira kweAfrica dzakavakidzana neMali. Kremlin nhasi yati ichatora nguva kubvisa mauto eRussia apedza gadziriro yawo pedyo nemuganho weUkraine, apo America nedzimwe nyika dzinotyidzana neUkraine vari kuti hapana zviratidzo chaizvo zvekuti mauto eRussia ayo akonzera kutya kuti angangopinda muUkraine nechisimba ane urongwa hwekubva pamugano apa. Mapato makuru ezvematongerwo enyika anoti ZANU-PF, MDC Alliance neCitizens Coalition for Change akaparura kana kuti ari kuparura urongwa hwawo hwekutsvaga rutsigiro muHarare, umo mune nzvimbo dzakawanda dziri kuitwa sarudzo dzemabi-elections musi wa26 kurume. Sarudzo idzi dziri kuitwa zvichitevera kudzingwa mudare reparamende kwedzimwe nhengo dzeMDCT, PDP, ZANU-PF nedzimwe nhengo dzakafa mumakanzuru nemudare reparamende. ZANU-PF yakaparura urongwa hwayo kuAirport nemugovera, uko MDC Alliance ichiparura urongwa hwayo kuZororo Grounds kuHighfield. Triple C iri kuparura urongwa hwayo kuZimbabwe Grounds kuHighfield kwakare nemusi weSvondo. Harare nekuda kwesarudzo dzakawanda dziri kuitwa yakatarisirwa nemapato ose ari musarudzo idzi. Asi chii chaizvo chingapa kuti vanhu vavhotere Triple C kana ZANU-PF musarudzo idzi? Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yeTriple C vaShakespeare Hamauswa uye nhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti. Totanga kunzwa kubva kuna vaDzikiti.
Ama promises ainzwa ipata zwa president saibone mugwaqo usekuvisiwe njalo lokhu kuzwa kwakudawayo khona kuti kabe ntize yangenela kuti idumise ama major roads within the city ngoba bebona ukuthi laba abantu abakhona aba ama councillors akhona sebehlulekile sizalo sithemba ukuthi kathi silama by elections ku 8 or what esikhangela ukuthi khona sizalungisa because sithemba ukuthi abantu babobulawayo sebebonile imboni ukuthi khona laba abantu adike wafaka laba labayindawo njalo sithemba lokuthi even kuma constituencies amabili inkulumane le liphumula kuzaba yisema kuyala lapha undodi ukuthi khona i-violence bona thina iZANU-PF ayela sizathu sokuthi yezi-violence bona ngokwabo ngokulokho bedabukana phambili laphakathi besiyala abanye besiyale anti uyabona ukuthi vele i-confusion so bona bodwa basebenzelana i-violence ayilani lathi endjule ngikhuluma ngabantu abatshayiweyo bechaywe ngabantu be-opposition basezibhedlele so sithi thina hayi mayuyu asengeneni sikhankhe sekuhle sikwenze ukuthi kukhanye ukuthi okunqobayo mbali
ngena khonapho baba Sibanda
lapha engime khona ngime ngoba sengiwele egodini emgwaqweni ngendlela yokuthi akula mgwaqo uyabona umgwaqo lo odlula eduze naseziphaleni lapha ndoda ungasuyafika kwi-intersection laphana akuhambeki mdala wami kwengikhona la abantu bakobulawayo sebesazi ukuthi into ethiwa iZANU le ayibasizi kalutho njalo ikakhulu ubongameli weZANU uMr Dambudzo Mnangagwa uMr Dambudzo wazakala kakhulu kwele mathebeleland ngokuthi nguye wayengu-mastermind wokukhula wonke elokhu iqhubekela phambili ngezinye izindlela iqeda abantu ngakho angibona ukuthi abantu mathebeleland bangazwisisana no-Mr Dambudzo neZANU yakhe ngoba ubakhumbuza into ezimbi kakhulu ezenzakalayo ezigabeni zabo kumuli zabo lakubantu babo labazali babo
siyakuzwa Sibanda baba Mashaba
kunazitsholo yedwa ukuthi imigwaqo kayihambeki igcwele ama-potholes all over imigwaqo kanti vele olomlando okuyenza imigwaqo mbani anti i-council ngoba nababusayo is-MTC so kuthiwezithekeyazivumela bona ukuthi bayazihlulekele ngakho-ke i-government kathesi singenile kayithi yayithi ningona iqale ngokwenza ama-major roads intaninkayo into the city ukuthi bencedise siyibonile uma siyephambili silungisiwe ungahamba uye ku-George Avenue ngale ikulungisiwe ungene phakathi e-Jordan kuyalungiswa kulungiswa i-government i-MDC council isiyehlulekile uyazithelo yedwa kayisime ngitsho njalo when you talk about indaba yokuthi u-president Mnangagwa was the mastermind of Kukurahundi. He was a minister then. And ilizwe leli umuntu wayelibusa lapho bona babe opposition behluleke ukuthi bemchallenge umgabe esaphila wayese futhi bechallenge ongenileyo after him when he was just a mere minister kodwa-ke seyenzeni-ke ubaba uMnangagwa usethena waforma i-peace commission i-peace commission eyiyo ethe ikhangele zona ezindaba eziyiproblemu ezegugurawundi lani iminengi imihlangano esiyenziwe kuhlalwa nezinduna lama-representatives ama-NGOs lani lani kukhona kusemgcekeni ukuthi ufuna kulungiswe lalabo abantwana ababa-affected labazali aba-affected kathesi ama-bercertificate kuthiwe kabahambe bethathiswa kungabuzwa mbuzo and so forth and we as ZANU-PF lami yinje so we are saying it's a regret situation eyenzakalayo endaba ebackgrounda ayimnandi to anybody
yes bandavala ngamafutshane khona boba
indoda enhle kangaka kayikwazi ukuthi xa unemota kwele Zimbabwe awukwazi uthathe imali yakho uyibhadala umthelo ekhansileni umthelo wemota wemgwaqo ubhadalwa ezinara ezinara yelo mlandu wokulungisa imigwaqo
major rosa abantu bakithi kabafundi ukuthi ngumakhelwane singomakhelwane ngabafaka kwesi sikhathi uzathola ukuthi emzini wangakini omunye ku-MDC omunye ku-triple C omunye ku-ZANU-PF kambe sesingalwa sibela khonokho ngoba singabantu bani thina sithi abantu kabahambe bevota abangene bekhankase laba bezikhankasela besiyale bazamile babadube nge-weekends la edlulileyo lapho e-triple C emgamini ngale bekuyangisa angikwazi bebezamani bekuyangiswa ngala bantu abantu they already rejecting them so asomlandi wethu umlando wokuthi abantu bayabona ukuthi i-confusion abalayo lokuhluka abalakho kunjani so abantu ka cannot continue belandela into engala focus
Mumiriri Warren Park mudare paramende vari nhengo yeCCC vaShakespeare amauswa. Manzwo zvakare kubva kunhengo yeZANUPF vaGilbert Dzikiti. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Madzimai anobva pasi rose vari zvizvarwa zveZimbabwe vanoti vari kufara noruzivo rwavavana kubva kumisangano yezvemabhizimusi yakarongwa neZim Trade negungano remadzimai reRed Lipstick Revolution runotungamirwa naPastor Abigail Magwenzi. Musangano weZim Trade wapera nhasi muDubai mushure memumwe musangano wanga uchinzi Zim Women Do Dubai wemazuva maviri wakapera nezuro. Ngatinzwei hurukuro yaiitwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7 nemamwe madzimai anga ari pamusangano uyu.
Zita rangu ndinonzi Charlene Mawarere, ndichibva kuZimbabwe tikauya kumusangano weWorld Expo tikaenda kuZim Trade Investment Forum. Tadzidza zvakawanda nepamusaka pekuti zvii zvinodikanwa kuti tiendese zvinhu zvedu kunyika dzakasiyana-siyana, especially ikokuno kuUAE. Vatiratidza maareas ari available for vanhu vekunyika kwedu kuti vaikwanise kuimpota zvinhu, vachinyanya kutaura nezvechikafu. Vakatidzidzisa nezvehalal kuti kana uchida kuunza nyama kuno unozvifambisa sei.
Imi mungati semudzimai rezvipe zvanyanya kubatai uyezve zvamuchazokwanisa kunge muri kuita sebhizinesi?
Ini panyama pandopa ndibata chaiko, because ndaona kuti kana une mombe dzako kana mbudzi dzako uchidzichengeta zvakanaka, ukakwanisa kugadzirisa mafacilities ako kuti aenderane nezvinodiwa, unogona kutoiendesa mombe dzako kunyika uchitambira mari inonakidza. Ndozvanyanya ndifadza izvo.
Hello, ndinonzi Faith Miran, ndinobva kuUK. Ndakauya kuZim Ladies of Dubai yakaorganizwa naAbigail Magwenzi.
Zvii zvamungati makadzidza pamusangano uyu?
The conference yanga iri yebusiness, and ndakasangana government officials, ambassadors, ministers of women and youth. Ndakabatsikana zvekuti ndakateerera gwau kuvhura accounts while tiri kudiaspora, my bank accounts. Ndaona kuti as women takubatana.
Makadi venyu, zita rangu ndinonzi Nomakuma Chazi. Ndiri one of one waka attenda Zim Women Do Dubai yaka organizwa na Pastor Abigail Magwenzi. Takadzidza zvikuru, tikasangana nema ministers, tikasangana zvose ma ambassadors. Takadzidza zvikuru about women empowerment. Ndini chikuru chandakadzidza nezvebusiness, zvokuti vakadzi they can do it mubusiness.
Avanga vari zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri pamisangano yezvemabhizimusi ichangobva kupera muDubai vachitaura naMavelous Musanganya weStudio 7 vari kuDubai kwakare. Chirongwa chewomen's round table na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitika muzvikoro pamwe nezviri kuitwa nemadzimai ari kuda kukwikwidza musarudzo dzemabi elections dziri kuitwa muna kurume. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau zvakare. Zvinhu zviri kuramba zvakaita manyama amire nerongo muzvikoro, varayiridzi vachipika kuti havasi kuzodzokera kumabasa kana zvichemo zvavo zvisina kugadziriswa, kunyange hazvo komisheni inopinza basa vashandi vehurumende yePublic Service Commission yatanga kunyoresa vanoda basa reurayiridzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda.